A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, February 21st, 2020. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about public protests in Zimbabwe.
To join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voandebele.com.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the MTC led by Mr. Nelson Chamisa, which is calling for nationwide protests over the current social, economic, and political situation in Zimbabwe.
Chamisa says the party will stage a nationwide protest this year amid an economic crisis that has affected millions of people who are now living from hand to mouth due to high employment levels. Some MDC youth this week staged a spontaneous peaceful march in Harare following Chamisa's call for nationwide protests.
Nelson Chamisa says Zimbabweans should join the protests. I think we've got Mr. Chamisa's video here saying that people should actually join the protest. So I think our producer is looking for the video. So now let's listen to Chamisa saying something about the protest.
Fellow Zimbabweans, fraternal greetings from me and the People's Party of Excellence. As you may be aware, over the past 2 weeks, I've traveled around the country meeting community and opinion leaders, civil society leaders, war veterans, traditional leaders, farmers, youth and women groups. I also had the opportunity to meet with our leadership structures in the party. The enthusiasm is so huge. In certain provinces, I had to ask our organizing department to ask ordinary people who wanted to be part of the meetings to be turned away on account of the fact that the meetings we were having were leadership representatives meetings at local level, leadership level. I listened to their passionate desires and their cherished will and wish for our beloved country. As a leadership, we also took the opportunity to share our Agenda 2020 program, which is the program of action for our year 2020. As we have already indicated, this year is the year of action. Action in communities, action in the various local areas, but also action nationally, coordinated by various players and actors, ourselves being the core of the players. It was this whirlwind tour of our provinces in the country that brought us to various provinces, in particular Harare, at MRT House, Chinoy, in Mashonaland West, Marondera.
We're hearing there from MDC leader Nelson Chamisa, who was speaking about their plans to protest. The MDC has declined to recognize President Emmerson Mnangagwa as the legitimately elected president of Zimbabwe. Mnangagwa is calling for unity under his political actors' dialogue, which has representatives of several opposition parties and other stakeholders.
Chamisa says the MTC won't join Pollard, which the main opposition party views as a bunch of election losers. He says an independent mediator should lead entities like Pollard and not President Mnangagwa. Several people have been shot dead during public protests in Zimbabwe in the last 2 years. And do you still remember the late former President Robert Mugabe? He would have turned 96 today. February 21st has been declared a holiday in Zimbabwe. It's called the Robert Gabriel Mugabe Day.
I can't vote, as I see it, I can't vote for the party or those in power who are my just now. Who are the people that have brought me into this state? I can't vote for them.
That is President Robert Mugabe. We still remember, you know, him having that press conference at the Blue Roof. And maybe that is one of the last interviews that he had with journalists drawn from all over the world. So he was complaining bitterly about being displaced from power by President Emmerson Mnangagwa and his colleagues. So he was saying now, in terms of voting, he was targeting it maybe voting for the MTC Alliance at that time. So ke kunjalo ke zulukandaba singazi ukuthi linjani lapha khona endaweni zonke ke esijene zomhlaba. Namhla ke sixoxa ngodaba lokuthi iMDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa iteam. Bazangena emgoqweni batshengisele silokuzwayo lonyaka. Babe senza lokhu ukwenza ukuthi balungise konke okuhluphayo elizweni. Bathi okuhlupha kakhulu ukuthi umnotho suguqa ngamadolo. Kuzobuya njalo nxa sokubuya ezokhetho akukhanje ukuthi kuya ngaphi. Ngokutsho kwabo kukhanya kungani kumele kulungiswe kungakenziwa olunye ukhetho oluzayo kambe kuzalungiswa kumbe haji njalo kungena khonokho emgwaqweni kukhanya bafuna ukukwenza bengacelanga imvumo kuhulumende ngoba bangacela bathi bayalelwa ukuthi bangene emgwaqweni xa sebekhangela njalo okunye kulokudutshulwa phela okuba khona siyakwazi ukuthi kulabantu ngo-2018 abadutshulwa kusanda ukwenza ukhetho kwazobuya ke nyakenye kwaba labanye abadutshulwayo njalo baze bengena emgwaqweni bekhuluna ngokukhuphulwa kwentengo yamafutha ezimota. So ke kukhanya abantu bathi sokungazani sokwanele ukudubeka kule nkani kwele Zimbabwe. Ngakho ke sokumele abantu bangene emgwaqweni bayenza akwenzayo. Kuze kuya ke iRobert Gabriel Day iholiday phela namhlanje kwele Zimbabwe likubona njani konke lokho.
Aiwa, kune awo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nemufaro nhasi pano pa Live Talk. Tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika pari zvino. Tinotarisa kuti nhasi izuva izororo muZimbabwe. Izuva reRobert Gabriel Mugabe Day, Youth Day, iro rinobva iro pazuva rakazvarwa vaimbova mutungamiri wenyika muchakabvu Robert Gabriel Mugabe. Tichitarisa zvakare zviri kutaurwa nebato reMDC riri kuti iro richange riri kuenderera mberi richiratidzira. Apo nepapo sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Tichatarisa zvakare zvanga zviri kuitika kwamutoko uko takaona nezuro vamwe vanga vari kuratidzira varairidzi vekumaruva nevabereki vekwamutoko ikoko vachitivo vanga vasiri kufara zviri kuitika muzvikoro kuti zvii zviri kuitika ikoko tichange tiri kunzwa kubva kugweta ravo kuti zvamira sei pari zvino. Asi pari zvino tombonzwa kubva kubato reZANU PF vachitaura pamusoro pezuva ranhasi reNational Youth Day uyezve tichanzwa kubva kune MDC pamwepo patatibatanidza ZANU PF neMDC vachitaura maonero avo pamusoro pezuva irori reNational Youth Day riri kurangarirwa munyika nhasi.
Zvakakosha kuti vechidiki vave vanenge vachibatsirwa nehurumende kuti vave vachipinda mune zvezvicherwa vachikwanisa kuwana mukana vasingashungurudzwi kuva vachienda kunocherawo zvicherwa zvenyika ino. Tikaonazve zvakakodzera kuti vechidiki vave vanokwanisa kuwana mukana wokuwanawo minja mikuru yekuti vanorimawo zvinoonekwa vachitengesa vachikwanisawo kuwana mari vachiraramawo nemhuri dzavo sevanhu vechidiki.
Zviri pachena kuti zuva iri harina zvarinotibatsira uye hapana chekupembererera pazuva iri. Zuva iri izuva rinotirangaridza kutambura kwedu isusu sevana veZimbabwe. Izuva rinotirangaridza kuurawa kwakaita vana veZimbabwe panguva yavo Mugabe kuma80s mune ainzi kukura hundi. Izuva rinotirangaridza isusu sezvaro zveZimbabwe kubirirwa kwesarudzo kwaiitwa navamugabe zvakonzeresa kuti vanhu vazhinji vafe kwazvo mugoro ra2008. Izuva rinotirangaridza mabasa akashata avamugabe anosanganisira kudisplesewa kwezvarwa zveZimbabwe muna2005 mune operation yavaiti murambatsvina. Izuva rinotirangaridza kutambudzika kwavana veZimbabwe especially vechidiki nekushayiwa kumabasa apo izvo zvakakonzerwa neutungamiriri kusakarorama hwavamugabe. Saka isusu vechidiki veMDC hatisi kuzocherechedza zuva iri.
Zvino tiri kuona kuti nyika isisina kumira zvakanaka, mari haichisina simba, chikafu hachisi kuwanikwa, mari dzechikoro hadzisi kubhadharika. Tiri kutarisa mumayunivhesiti vari kuda mitengo inosvika $5,000 asi izvo zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutambira mari iri pasi pe$1,000.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kubato reZANU PF vakamirira ivo vechidiki mubato iri vanga vari kutaura tikanzwa kubva kubato reMDC yava Nelson Chamisa tanzwa zvakare kubva kune vanga vari kutaura vakamirira Tyson Wabantu vanga vari kutaura pfungwa dzavo regai tinzwe zviri kutaurwa neivo vechidiki vari munyika nezvavari kusangana nazvo.
Zvizima youth zvati kutarisira ndezvekuti tiwanewo mabasa kubvira nakubvira kubva mugaba achiripo chaichaya vanhu vachikota zvoti 2 million jobs chichi nanhasi hapana takangogara madegree tina vakukumba uku izvi zvinenge tikabata apa mangwana wabata apa hazvitombofamba saka at least tikagadzirwa nyaya yemabasa ndonyaya yekuti shungurudze
isu vechidiki takutarisirawo kuti utungamiriri wenyika chekutanga umbopiwawo new blood new brains nekuti makatarisa takabvira kare tichingotungamirirwa nevakuru takudo vechidiki vachipindawo pachi vane new blood uyezve tiri kutarisirwawo kusimudzira kwenyika yezimbabwe tiri kuti development ndochokutanga budiriro munyika yedu yezimbabwe makatarisa weare in underdeveloped country zvinhu zvedu zvese zviri kumashure saka ndochivimbo chedu tarisiro yedu zhinji pamusoro isu vechidiki ende tarisai mune makatarisikana minda downsizing yemafarms akaitwa muzimbabwe hatina mumwe vechidiki vane minda as long nemaparty lines avo ndo vakawana minda but kuti ngazvititire isu tese vane vezimbabwe torega kuvatarisa maparty lines when it comes kunyaya development.
Apo tiri kunzwa isu kubva kune vechidiki vari munyika vachitaurawo pfungwa dzavo pazuva nhasi sekutaura kwataita kuti nhasi izuva reRobert Mugabe Day inozikanwa iye seYouth Day takazowanikwa ichibatanidzwa iyo kuti iite zororo sezvo vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakazvarwa pazuva rino munguva yapfuura taiona pachiitwa maBava Day pachiitwa 21st February Movement mabiko nezvimwe zvakawanda munyika sekutaura kwataita pane vamwe vambosungwa vanga vari kuratidzira veatuzi kwamutoko nezuro regai tinzwe zvataurwa nalawyer wavo kana kuti gweta ravo ranga rakavamirira kwamutoko kuti zvafamba sei nhasi.
Hongu tasvita nhasi kumapurisa makuseni tikazo ndivanyore mastatement avo ndikavabetsera kunyora maond and caution kwabva ipapo tikazoenda kukoti tikazopinda kukoti nyaya yacho prosecutor akatoti ari kuopoza pei saka pamasubmissions akakazotaura zvakawandawanda zvinosanganisira kuti vanhu ava vachainterfere nemaitefi havazivikane maadresi zavo avapa mapurisa kuti ndiwo here sezvo vari vanhu varogara kumusha akazotaura kuti vane propensity kuita ine mwiri zhonga because mune chimiri iri volatile kune zvakawandawanda zviri kuitika saka takazoopoza application yekuti vanhu ava varemandiwe mukasedi kwezi aitaura mupurisa aiti dakaita demonstration pasina kupiwa notice kumapurisa but charge yavaifesa mange yainge iri contravention of section 37 of the criminal code saka pakuzotaura ipapo majeti azovhumirana nesu kuti haa zvauri kutaura izvi hazvichifambirana akazovati maaccused persons anga vapiwa $100 each and then the matter was remanded to musi wa5 March vakasunga hongu makuseni patabuda kukoti vazoti haa tichavadi hatichavasungi ngavaendeavo kana tichizovada tichazokuudzai.
Aiwa apo tanga tiri kukupai tanga taunganidza zvanga zviri kuitika iro vhiki rino pamunyaya dzezvanga zviri kuitika munyika mamukurunzwa kubva kuZimbabwe Lawyers for Human Rights gweta ranga rakamirira vamwe varairidzi vekumaruva vanga vasungwa kwamutoko nhasi. Aiwa tinokutendai.
Yes, yabona sibe kula bantu asebengena lapha ke ku Facebook yesindebele iVOA Ndebele. Usilambe over uyakhuluma lapho ukuthi lingasikhumbuzi ngumongameli uRobert Mugabe. Wona kakhulu elizweni leZimbabwe njalo thina singeke samhlonipha. Injalo asilandeli usuku lwakhe lolu. Kidi into ebolileyo leyo. Uyakhuluma lapho mnumzana. Kuzobuya ke uJeff Maswanise uthi lami khona baduwe khona apha lo thuba sibanda uthi uyaphila ulalele okwele South Africa. Kuzobuya ke umsunduzwa Ndlovu njalo losikhumbuzo mlalazi labo bathi babukele. Kuzobuya lomnye ubaba lapho othi uJames. UJames uthi nami ngikhona khonapha ke enkundleni lingangikhohlwa ngoba lami ngiyaluthanda uhlelo lwenu lolu elijali lulenza nsuku zonke. Kuzobuya ke uNathan Kumira he says I'm watching you guys from Zimbabwe. Then we've got the hardship Mpofu in Botswana. And then Farai says I'm there as well guys including Mishek Pepo. He says, I'm watching you from Qatar. Then we've got other people like Blessing Jaramani. He says, I'm there as well, Baba. Kuzobuya njalo Tefson Chironga. Uti, I'm watching you from Chambishi Mine in Chingola, Zambia. Thank you so much. And Antonius Ngube says, I'm in Pretoria. So we are joined by our first guest, and that is Dr. Nkululeko Sibanda, the MTC Presidential Spokesperson. Dr. Sibanda, good evening and welcome to the program.
Good evening and thank you for having me today.
Thank you so much. So you are promising fireworks this year in terms of public protests. Tell us a bit about that.
Well, no, there's nobody who's promised fireworks. We've said that the president came to the country to talk to various community leaders, to talk to party leadership and to talk to ordinary citizens, taking temperature of the country to understand what the people feel and what the people want done.
Mm-hmm.
And that what the people told him is that 2020 must be a year of freedom, the year of the people. 2020 must be the year when we achieve the people's government, when we also achieve a president of the people by the people. So it's an eventful year in terms of what the people of Zimbabwe want, of what they told the president that they would like to do and like to achieve. And I think that that is a very pleasing position, or a really finding for most Zimbabweans who have said, look, we want to give it what it takes to free our country from its current state of bondage.
But how are you going to do it? Are you going to stage protests without requesting for public marches and all those kind of things?
What is not going to happen is that we are not going to announce any action by the people of Zimbabwe because they will announce that action themselves. And we are not going to publicly announce a revolution because if there is a revolution in this country, it is going to be a revolution by the people, for the people. It is high time that anything and everything that happens in this country happens for the people and that the agenda is set by the people themselves. And it is no longer and should never again be about those at the top of the power echelon who want to negotiate power for themselves.
Vasibanda tinokuchingamidzai mungatipo urongwa here webato renyu tirikuona takaona pachita kuratidzira kwakaitika svondo rino muHarare kwanga kusina kubvira kwataurwa nezvako zviri kufamba sei pari zvino
izvozvo zvaitika svondo rino ndozvakawanikwa naPresident Chamisa pavakafamba vachiona maprovinces vachitaura nevatungamiri vemumaguta umo nemunharaunda dzinogara vanhu vemuZimbabwe vakaudzwa nevanhu nevatungamiri vebato reMDC nevamwe vanotungamirawo macommunities kutaiwaka gore ra2020 gore rekuti tichatsvaga kuti tigadzirise nyaya yekutongwa kwakaipa kwenyika yedu togadzirisazve nyaya dzeupfumi hwenyika. Saka ipapo ndiri kuona kuti zviri pachena ndezvekuti president vanga vachitaura zvakatotanga kuitika uye vana vemuZimbabwe vakatogadzirira kuti vashande nesimba kugadzirisa kuipa kwenyika.
Tichiona kuti munguva yapfuura taiona mapurisa vachizorova vanhu kana kusunga vanhu, amuone zvichizoitika here? Zvichafamba sei ipapo?
Hazvishande maizvozvo nokuti chiripo ndechekuti kana vana vemuZimbabwe vachiti ivo tagadzirira uye tavakuda kutigadzirise nyika, vanotora matanho akaita seekuti mukatisunga hamotosunga tese, mukatirova hamorova tese, kana muchida kuuraya munouraya tese, nokuti chisiri kufa ndechipi. Nyika yedu izvo zvine upfumi hwakawandisa asi huri mumaoko evanhu vashoma zvikurusa, vamwe tese tiri kutambura zvinotyisa nenyaya yevana vemuZimbabwe vanenge vari kudya. Vakaudza President Chamisa nezvekuti aiwaka hazvingarambe zvakadaro, zvinoda kugadziriswa. 2020 igore revanhu, tichaita hurumende yevanhu, toita president akabva vanhu, president wevanhu.
Mm-hmm. Pane vamwe vari kuchema chema vachiti Vasibanda pano paFacebook page yedu yeVOA Shona, ko nyaya yenhaurirano yamira papi?
Una ika kuti nyaya yenhaurirano zvakataurwa naPresident ndezvekuti aiwaka inini ndakaona ndakapedzira kuona navamubeki nevakapedzira kuya vachitaura nyaya iyi vakanditi vanga vanhuwo navamunangagwa hatigoni kuita kutaurirana na President Chamisa. Nanya kuti President Chamisa wari kuramba kutaurirana neye vari kuti aiwa sezvosina kuina maelections anigone kutaurirana newe. President Chamisa wakapindura wachisaya wakaindiri redi kutaura navamunangagwa izvizvi nekuti pati yangu yakati panoda kuti tanaura navo. Vambeki vakafara zvikuru kusandu vavamhanya ndivavo vaenda vadzokera kuna vamunangagwa vakati aiwa ka naini. Ndataura navachamisa napresident Chamisa vati aiwa togona kutosangana chero nguva iyi zvinova sezvandishamisa uye ndafara nazvo. Vaipa apo ndo pakazonzi nevakuru ava vamunangagwa aiwa ka ina handigoni kutaura navachamisa nokuti ndinoda kuti nditange ndataurirana nevamwe vangu mupati. Chindipaiwo nguva handidzokere kuZANU PF headquarters ndonovaudza kuti nyaya iyi inenge yasvika pakadai. Ndo saka inini vambeki chidzokerai tezokutaurirai between Christmas and New kuti tinenge tichida kuzofambisa zvinhu zvacho sei. Naizvozvo President Mbeki vakataurira President Chamisa kuti ndichazotaura nenyi between Christmas and New Year munenge muchiwanikwa here kana navachamisa aiwa ndinenge ndiripo. Ndichaedza nepandirogona pese kuti ndinge ndiripo. Asi kubva ipapo zvinhu zvakabva zvaperera ipapo. Kuti tipedze nyaya iyi tinobva tati President Chamisa vari kuramba vachiti aiwa paita mukana kuti paite matalks tichaita matalks nokuti handisi kudaini kuti patorwe mamwe matanho asirei kutaurirana kana zvaigona kuti tipedze nyaya iyi tichi nekutaurirana. Saka vapresident vachamisa vachiri kuda kutaurirana sezvo zvinhu zvinhu zvakataurwa nepati. Asi tatara nechekuti vamunangagwa vaitewo izvozvo vataura nezvapinzi yavo vaurirane kuti vanoda kuendera mberi sei.
Aiwa tinotenda.
So lapa ngasikangela baba dokotela Nkululeko Sibanda kulo munye ubaba lapho obhalayo uthi baba Sibanda ufuqela abantu beZimbabwe iagenda yakho ushaya inja ufihla umphini njalo uzabulalisa abantu. Akumphendule umnumzana lapha uyakhuluma ngusikhumbuzo Mlalazi.
Ubaba ukhumbuzo Mlalazi ngiyabona ukuthi ukhathazeka ngodaba olithini kanti-ke vele khona ukukhululeka kwelizwe ezikhathini eziningi kuvele kuyinto eyenziwa ngumakabezulu isenziwa ngadinga ukuthi babe nokuphumelela. Kukanti-ke yikho libona ukuthi i-MDC ngumupresident Chamisa akayenzi lokho okwenziwa ngabanye ukuthi yathi hhayi ikhona le eHarare ngekenami mina ngibize ngithi mina ebantwini ngakwenziwe okunje nokunje. Usuke yena upresidenti waqala ngokuthini ngokuqala waya ebantwini waya babuza ukuthi kuthiwa kwenziwani abantu bakhuluma ngakho upresidenti ulalela abantu ukhuluma ukuthiwa ngabantu. Sibonele ukuthi izolo abantu bangenile eHarare batshengisela bengabizwanga ngamuntu bebodwa kukanti-ke yinto ekadiziwe ngupresident ngemvana nje ukuthi abantu bangitshela ukuthi bona sebediniwe sebefuna uhulumende owabantu njalo osuka ebantwini njalo nokuthi lokhu kufanele kwenzakale ngokonalo nje umnyaka esisisungulile.
Sicela ubambe khonapho-ke ungayikhathana baba Sibanda. Kulo baba uMlevu Ndlovu futhi sicela lathi lisibonele baba Dube liyasivimbela. Hayi-ke akunjalo baba Mlevu, sithumezele inombolo yakho khona manje ukwenzela ukuthi sikutshayele ucingo khona ngapho-ke eZambia. Mlevu Ndlovu xa ungizwe khona manje. Ye kunjalo baba Mlevu.
Kune avo vachangobva papi turi kunzwa kuti pana kola varipo vanonzivo Revolution lo mkoma Revolution.
Hallo linjani ma?
Sikhona Gibbs.
Ye mfowethu kunjani Revolution?
Hayi ndijana baba linjani ngapho?
Siyaphila kakhulu. Ye ungaphi kona?
NgiseBotswana.
Kunjani eBotswana?
Kuraiti ndijana khonoko ungatsholuto nguti kubuhlungu nje nxa ungekho kini.
Ye ungathini ngakhonoko kukhulunywa libandla le MTC njalo lange iholiday kamgabele?
Ibandla le MTC lona into elifuna ukuyenza inhle but kubuhlungu ukuthi i-government la iyagcina sifike singenela siqalisa ukubulala abantu njengento eyenzakala last time. Yinto embi kakhulu esingayithandiyo ukuthi zisubuhlungu kathesi izihlobo labangani basekhaya khona le labantwana basekhaya ba kwanza kuti vechetsa ndi crossfire njalo kune kufa abantu abaninga kuli into ugovernment ezikhuze kuphela into ayenzayo la.
Mhm. So ubona ngizani ke kungaba lenkinga sibili uhulumende ecine ephunyuka kumbe senza ngabomu ebulala abantu.
Eh ngoba sisamthembu uhulumende lo uyathi abantu seke bakhululekile ukuthi bengathengisela kodwa kusasa kube nguye osetshintsha futhi ebulalisa abantu yinto embi kakhulu akukho kuhle.
Yes, la ubaba lapho uDokotela Nkululeko Sibanda uxoxa laye, ngiyalinika 1 minute ukuxoxa laye ubandla le MDC presidential spokesperson xoxa laye khona.
Yeah, okay. Baba Dokotela Nkululeko Sibanda, into eliyenzayo inhle kakhulu, kuya ngathi abana liyakwenza kuphumelele, kodwa besicela sibili ukuthi kungabi lo msindo, kungabi nababulala abanye abantu, ngoba kubuhlungu ukuthi izihlobo labangani befela ilizwe labo. Besicela kakhulu ukuthi nayo sibili izamtefu abana bazikhuza lokho abakwenzayo, kubuhlungu kakhulu ukubulala abanye abantu.
Ngibone ngani mina ukuthi kakhulu into emdala ukuthi phela ncawantu lawangala lokhu beqhubekela phambili besithi izizalwane zezimbabwe ngeke zilandelisele amalungelo abo. Ngibone ngani sesikuqhasha khathesi ukuthi lanxa abantu bengani bayahlukumezwa besiphanga sibhala amabizo alabo abahlupha njalo abathanda ukubulala abantu ukwenzela ukuthi nxa elizwe selikhululekile laba abadala amacala amatsha njengalawo bathole ukukhangelwa bahanjiswe sibili ukuyathoniswa amacala amabi kangaka.
Nxa kungaba njalo kungaba kuhle kakhulu ngoba kubuhlungu ukuthi kuyenzakale into engaba njengale.
Siyabonga kakhulu-ke baba Revolution sikhulume layo Sibanda, ungadina lokusasa baba.
Hayi, lami ngibonge kakhulu.
Sibongelubele impela vike enhle. So he's really concerned. He says, they are hoping that if ever there are protests, the protests will be peaceful and there won't be any kind of violence or the killing of people of Zimbabwe.
Mhm. Ai waregate mbodzo kira kuna vasibanda tanzu. Kwa vasibanda pane vabva kuvunza vachiti ndezvipi here zvamuchange muri kuita kuitira kuti muone kuti vanhu vasakuvadzwe panguva iyo pachitwa kuratidzira.
Yaripo ndeye kuti mutemo weZimbabwe unobvumidza kuti vana muZimbabwe varatidzire kana kuti vaite dzinenge dziri pamutemo. Saka vanenge vachikuvadza vamwe kana kurova vamwe tinenge tichivatarisa zvikurusa kuitira kuti kana kuri kuti nyika yazosununguka vanhu ivavo vachasangana nemutemo.
Makadaro.
Yes, I'm told that we've got ZANU-PF Central Committee member Joseph Chuma on the line. Mr. Chuma, good evening and welcome to the program.
Thank you very much for having me in Latube. How are you? How is it cold in Washington?
Oh, it's very cold here. How is Zimbabwe?
We are experiencing a bit of hot weather.
Uh-huh.
And the Lord has been gracious. We have had some rain.
And you are on holiday today, right?
Yes, we are on holiday today.
Uh-huh. So just for a start, you know, the MTC is promising fireworks this year, you know. They are saying that they are going to conduct a lot of protests, you know, to press for change in Zimbabwe. So now, what's your take on that?
Well, my take is very simple. We have seen the MPC in action. We saw them in action last year in January when they went onto the street and they began looting shops and also damaging property. And here in Bulawayo in particular, I remember at Ntumbani, they actually killed a policeman who was on duty. Now, as we speak, we have pensioners who actually own most of those shops who are not into politics. They are neither ZANU-PF nor MDC, but it invested in their savings in those shops, thinking that they will now, for the rest of their lives until they are probably called by the Lord, survive on rentals that come from those shops. But now those shops are damaged. The people that were committed bills in there, they've moved out and moved on somewhere else. And those people don't have money to repair those shops. And all these things happened because of the orgies that were carried out by the MDC then. We remember that before then, they had been allowed to do demonstrations, and they'd done them very well, and there was no interference at all.
Mm-hmm.
What people need to understand and be truthful about is that every time when these things happen, when violence happens, it's because they will have started it, and then the police reacts. Yes, they react wrongly. They might be overhanded in their reaction, but they've been reacting to something that will have been started by other people. Like, for example, as I'm saying, Ian Bulawa, a simple policeman doing his duties, actually then got killed. And Ian Bulawa, I can tell you now, we've got 81 shops, a total number of 81 shops that were looted and destroyed. And today they're just ghost shops. There's nothing happening in there. And all this happened because of this demonstration. So now, what we need to understand is that, yes, the Constitution of Zimbabwe allows demonstrations, but they must be peaceful. Because when you are exercising that right to demonstrate, remember that I also have a right to carry on with my life normally. So
mm-hmm.
when you do your demonstration, bend tires and put boulders on the road and prevent me from going into town, you are now infringing on my right as a person as well who wants to go into town. You are infringing on my right as a businessman who wants to open a shop and trade as usual. You're infringing on my rights. So what are you saying about my rights? So are you saying that only your right to demonstrate must come and supersede all other rights? Which is not good and which is not fair. So this is where we always differ with the individuals to say, if they do their thing peacefully, I am sure there's no one who would ever come up and start harassing them or beating them up or people being kicked. It's peaceful. It will be peaceful.
Mm-hmm.
But the problem is that they've never been able to do these things peacefully. Instead, there's always violence, and they started. And when they started it, when there's reaction now, they then complain and cry foul and say, this government. And then, unfortunately, as well, they start blaming ZANU-PF. As if ZANU-PF is the police. We're not the police. We're not the right police. The police are the police. They're an arm of the state. They're a security organ of the state. They are not part of ZANU-PF. ZANU-PF is an organ, is an organization, a party, just like MDC is a party as well. So I don't know why they want to then drag in the name of ZANU-PF. Then they'll be saying, hey, the police are ZANU-PF. I've always said that no. I've got V11 that can show you that police actually don't support ZANU-PF. Because, for example, in Chikurubi, where Honorable Tenaibiti is MP now, his highest number of votes came from Chikurubi, the camp where police stay, actually. And that's how he actually beat Honorable Mukupe to actually get into power.
And we'll certainly come back to you.
The guy who won their city in Makokova was aided by the same police as well. So how come when it's voting time, the police are voting for MDC, and then when they start beating up people, you have to give them...
They are ZANU-PF. Okay, all right. Let's get it out of there now. So
I think
we've got two callers.
Yeah, we have Mike who has been holding on.
So let's have Mike first.
And then we'll take the other caller. But Mike, anga nyora pana pakuti, this is my first time here. So Mike, we want to welcome you. Tinokuchinga miza ipachirongwa mkoma Mike. Tukutawala nemi muri kupi.
Maitabasa. Nukuchinga miza inose muri ya Zimbabwe.
Taura enyu star enyu in full. Nekwa muri.
Ya, pardon?
Taura enyu star enyu in full. Nekwa muri. Hello, you can tell us your name and where you are.
The situation in Zimbabwe is very sad. Maybe the constitution clearly says that every citizen has the right to protest and personal services can teach one issues. But what we see right now, it's very different. The police and the army are being used as a weapon to suppress people, which is very bad. But as a citizen, in individual, I've got my whole family here because apparently we can't cope with him. And I'm taking care of more than three families, the little peanuts that I get from South Africa. Saka, every citizen has got a right to protest. And one question I have with these people of the NPF, like what they are doing right now. This is very sad. We've got the right to protest, and the police are being used in a very bad way. Bamnangagwa, you should clearly, you should do something about it. We've got the right to protest. They have really failed us a lot. And the Andina Angus have wanted to tell us, but this is very bad.
Aywa.
We should stand up for ourselves and see what we can do about this thing. And MDC, we totally support this protest that they are doing, because this is going to be right for our future and for the future of all Zimbabweans.
Tinotenda mkoma Mike Musanete kuramba mchidzoka ipo pano Gibbs.
Yes, lo mnumzana Mbonisi. Mbonisi baba, unja?
Skona ba.
Ye, injani mpili yako kote?
Ay, sispidele ba.
Ye, aguchukuti ubona njani utaba lolu. Yolo kuti EMTC, itabantu baza ngeni mkotweni. Ye, bachengsele, lo babe piwi mfumo, kubebega piwanga. Njani lo kuti namhla kwele Zimbabwe ikate kulikefu. Le Robert Gabriel Mugabe Day. So pokuti ngamafutani nje uchai ndaba zombiless.
Oh, ya ngati loko kwe World Day yatikhona. Ikomichi ukaleza nusile dlala ngoba abuchuma abantu abadala. Ngacabanga ukuthi u Robert Mugabe bamkhiphe njani esikhundleni. Now they are turning the tables upside down. Zati hayi umgabe zengumuntu right kwezinsuku babu uchumana lo uhlale sithi umgabe ngumuntu omuva abulalisa abantu ye-ground. So ivalue yenkulumo zakhe iyatshengisa nje ukuthi ngabantu asebephelelwe ngama-ideas, they have nowhere to go, siyahlupheka kuleli lizwe. Angifuna uyitshela amanga from north to south. Akula mpuphu elizweni, abantu badla nzima, baphila nzima, akula manzi, akulani, i-sanitation, ama-hospitals, they are run down, akusela mpilo, vele akusela governance. Then into engayitsho ngabantu abafowethu be-MDC, it's their right to demonstrate as long as they don't do any violence. And then izano yona should appreciate the advice abanikwa MDC. And all along thina sikhangele njengezakhamuzi njengabantwana bezimbabwe ukuthi ilizwe leli vele silidonsela ngaphi nxa sihlala kudonselwana kudutshulwana. Ngubani ole right ukuthi abulale omunye phakathi kwaleli lizwe nxa singabuzi ubaba uchuma njenge esikhwatamade esezana. Into ezwisa ubuhlungu kakhulu lapha elizweni nge-MDC. I-MDC has been seeing ukuthi iZanu PF is not a part of people abafuna impilo e-right. And there's no need yokuthi uthamisa tshone zihluphe ethi ye ngifuna ukunegotiata lezanu what. They must be strategic, babekwazi ukuthi yena le action abayithathayo it's a revolution that is taking place to displace iZanu PF. Because iZanu PF ayila lapho esingathi khona ile nto enhle eyenzayo kuzulu weZimbabwe. Ngaphandle kokudestroya impilo zabantu, abantu bayahlupheka mfowethu, izikolo, abantwana vela kuqedakala ukuthi yena le i-government i-protection yayo after 2 years ezibuyayo iyabe ifuna ukuthi iZimbabwe ibe yilizwe elinjani elingalamagesi, elingalamanzi, elingalakudla, okuphilwa nge-corruption, okuphilwa ngobusela, ukugamulana ngamahloka uthiwa ngamashurubi wathi they come into all sorts of terms.
Yes, yawuzakhuluqeda khonapho
ama-properties zabantu. Iyakwazi into yade ngingayicela kunkululeko khonapho sibili njengomfowethu akananzeleli ukuthi khona nxa kuthiwa kuthathwa i-program of action njengeparty abantu babavikelwe ngendlela yonke yibukhokheli be-MDC, because in the end of the day abantu abahluphekayo yibenabo ababezama ukuthi baphakamise ibandla, baphakamise ba defend ama rights abo but
in yes siyakuzwa baba isikhathi do yeah isikhathi do siyabonga kakhulu ungathini lokusasa revolution ubone imuli yakho so siyabonga kakhulu so he says MDC was to engage in a revolution so but they must protect their people.
Let's take a caller. Makadi caller. Ehe, tukutawara na nuye jemuru kupi. Hello.
Murutawara na nisimatiza ntuku Johannesburg.
Ehe, mkwa kadi ku Johannesburg.
Ai wanu mkuri nani shako.
Taura ye.
Nani chaizu kuru tonorera, yes. Mimi ingazi ya uti ningoti kande mashoko, mashoma.
Kanda ishi.
Kuna baba chuma. And then ndofu inda kuna baba slanda. Ndofu vapo. Ndenda kune Betty Dira Ramugabe.
Taura ishi.
Chitanga ne Betty Dira Baba Mugabe. It is celebrating kuzvarwa kwakomunhu akaparadza nyika yeZimbabwe. Tichitaura kudai saizvozvi. Vana veZimbabwe vakazara nyika dzese nokuda kwomurume anonzi Robert Mugabe. Inini muri kubroadcaster muri kuAmerica nekuda kwava Mugabe. Saka I don't see any reason yekuti inofanirwa kucelebrate wadai. Izuva rokuzvarwa kwokuparara kwenyika yeZimbabwe. Vana veZimbabwe vatambura. Ukapinda muZimbabwe, mvura yokumwa chaiyo chaiyo, haugoni kuitenga. Iri kuita 18 bonds, 12 bonds, inyika rudzi iyoyo. Ndoenda kuna baba Chuma. Baba Chuma munhu mukuru. Asi zvimwe zvavano defender. Handizivi kuti huva upartisan here. Kukutu we have to speak zino indirana na boss wako. But totally Zimbabwe ya paradza. There is no future generation ichaitika Zimbabwe for the next coming 100 years. As long as ZANU-PF ichitonga, we are destined to perish. Tose takadai. Tuenda kuna Baba Slanda urongwa hwenyu hwekutaridzira muZimbabwe hwakanaka zvikuru. But munofanirwa kuziva kuti nyika yeZimbabwe, chipuka chamuri kurwisana nacho hachina inonzi love. It's like keeping a snake. A snake has got no love. Chero kaifida ukaita sei, inongokuruma. So what you have to do? Mune backup here kuti kana vana veZimbabwe vourawa munoita sei? What do you do? Vana South Africa, nedzimwe nyika dzese, vanotarisa vachiseka zvavo sokuti onai vari kuurayana havagoni kuuya kuzotibatsira. Ngavatange vagadzirisa voona kuti backup yavo iri kupi kana vana veZimbabwe vourawa. Vovarume vaya vanouraya vaya, they don't care. As long ivo vakachengetedza upenyu hwavo vachidya vachiguta matumba avo achifuta, there is no problem.
Batai makadaro nokuti vasibanda vari pano. Vasibanda hamenu kana muri kunzwa zviri kutaura kola kana muchigona kunge mupindure tisati tazoenda kuna vachuma vari pano taurai tinzwi. Vasibanda
aya anondipa kunzwa panguva imwe chete kuda kuchema asi ndibvawo futi kuda kufara kuti aiwaka nyika yeZimbabwe inonzi ine vanhu vakadzidza ichokwadi nokuti manzwa mibvunzo yavabvunza uye kuda nyika kwavo kwabuda mumanzwi yavo nekuziva kuti aiwa chakakosha kuchengetedza upenyu vakabvunza vachuma kuti naimi why do you have to sell your soul in order to serve this master if you've ever had to do that bvunza mwari wako kuti ramangwana rakamira sei kana tikaramba tichitongwa nenzira yakadai vana veZimbabwe vachitambura. Manzwi iwayo manzwi ekuti tine utungamiri hwakanaka muZimbabwe muno hunosanganisira baba vari kutaura izvezvi. Tichagadzirisa zvatinogona kuti titore matano ekuti vanenge vachiuraya vanhu vazive kuti aiwa mukauraya zvenyu nhasi asi panozosununguka nyika ini muchatongwawo mukaipara mhosva dziitswa dzekuuraya vanhu. Saka ndinoti
Look, I'm inspired by Zimbabweans every day, and so is President Chamisa, and he was inspired in his visit to the provinces. And you can hear for yourself, Kuti, Jakarta ora president, kundozwa ndakanzwa apa ndakafamba munyika, ndozwa tiri kunzwa pano nhasi. Vachuma is a great man, loved by almost every one of your corners, but all of them perplexed as to why he runs into the corner like a scared rabbit and continues to defend ideas that are not only impossible to defend, but sound as if they are coming out of a parrot, you know, out of somebody who has given up the task of thought, the primary task of a human being. But look, we are very, we're a very hopeful nation. We're a nation that will succeed because we're blessed with the best resource ever, which is the brains of a clever nation.
Amen. Ukhola kuti magutsikana here tibvata varisa zvedu.
Ayo andazvinzwa ndagutsikana chaizvo chaizvo. Nokuti shuwa vedwe tikatarisa nyika yedu yeZimbabwe, it's a beautiful country. Ine vanhu vakadzidza, but we are all scattered everywhere. But Mukachuma unowana vachitaura vari papa radio apo. Vachitaura kuti zvinhu zviri kuitika muZimbabwe zvinhu zvakanaka. Mukachuma, we were born in Zimbabwe, takadzidza muZimbabwe. Tine madiploma, tine madegrees, tine macertificate. Tiri kupfumisa dzimwe nyika. Tichikona kupfumisa nyika dzedu. Mapresident eZimbabwe anorapwa kunze kwenyika. Zvipatara zvese zviri kuparara. Mapresident ako haya ndege kuflya a jet from from Harare to Bulawayo. Does it make sense? Doesn't make sense at all.
Mm-hmm. Thank you, caller. We've got callers, but I would like Mr. Chuma to respond because I think he'll feel unfair that we didn't give him a chance. You can respond in English, Mr. Chuma, so everybody can hear to what the caller is saying. We'll give you a chance to respond quickly.
Right. All I would want to say to the gentleman caller who just called is that unfortunately he just got hate for ZANU-PF, and that hate unfortunately means and this more I'm not gonna Ruvengo Raki. At the Grandma Grandes, I know Zonaudi a part of the MDC. In order to Zodagura. As if I'm Pakistana and Kufamba, we know that as long as Ukaita Ranu, Wanama Kurama Agassiana, Ekuputa, not Kuraka, Zunzoma, because Nika, I am a Nemunuan, Nika, you know, I'm a Nemunuese. So once we have someone, an Ongo Pula in a certain direction, Isiria Kuraka, Tapa, President Kayova, Vamanako, Chipin, and Akata or Wanivakati, the door is open. He's got a role to play in the new Zimbabwe. He's got a role. Which means that we have got a leader who knows because the moment he tries to do that, someone will be derailing that effort. And what to do, even in this day, if you don't buy in into their running of that country, they will never ever run the country properly. Those are going to America could be on a pair injury is because when a Hillary Clinton right gonna with the Canada pressure. Canada pressure. America was out Hillary Akatiana could be Agabirizura election na the current president, Donald Trump. After that, all that she did was that look, America first. But at least there are our heads who are going to work and support Donald Trump. So that's why you are. Because I want Julius Malema, a sitting in Parliament, a single congratulator, Cyril Ramaphosa, a Kadumbane, Hagi, my brother, who are going to work with you because you are the president. And that is the only way you can run a country when everybody then becomes a citizen of Zimbabwe and be patriotic about Zimbabwe.
Mr. Chuma, Chirega, Dimbo Paul Gibbs, Mkan. Tiende Remberi Gibbs.
Right, uthi sithatheke ukhola osecingweni khona manje siyaxolisa mfowethu sokubambise okwesikhathi eside khonapho bebesakhuluma lapha ngolunye udaba. So ke ngubani osecingweni, ngumama kumbe ngubaba Zotong, Mtong Ma.
Yes,
someone of it.
Yes,
Kumalwani.
Jacob Manzini.
Yes, Awucho, Jacob Manzini.
Yes,
Awucho Manzini uti ulubona njani uti udaba lwethu namhlanje lokuthi MDC ithi abantu kumele bajengisele phela lapha emgwaqweni kutunqutule sibili ubona njani kwakhe lokho
baba tule into ziyasipha lapha angazi ukuthi wabuthuma uhlala kuliphi izwe sure useZimbabwe wabuthuma
ye lapha hlala khona
yebo
ye
akutshengisi shuwa
khulume phose lakho
kaboni yini wakuthuma ukuthi situation injani on the ground shuwa ingakuthi shuwa kodwa siyacaphuka okumangalisa uthuma wabuthuma ngumuntu sibili wesintini sibili ngumuntu wesintini sibili okhangeleyo obonayo nathi khona nxa kuthiwa khona abe-MDC bangademonstrate kati akuna right yini yokuthi abantu bademonstrate yini i-right ekhangelwayo ngeyalaba bafuna ukuvula amashophu kuphela eyalaba bafuna ukukhuluma ngezinto ezingalalutho phakathi abavunyelwa yini abantu kufanele ukuthi bavunyelwe ukuthi batshengisele kubonakale ukuthi abantu siyahlupheka lapha eZimbabwe mhlawumbe shiwakathi kufanele ukuthi sibe njani bebe sife sonke kusale bona khona apho abothuma bephila bodwa singasise ngokuhawula bekhanya yazi kwakuthuma uyakhuluma wodayele ugcine ungasazwakali lento ayikhulumayo hhayi hayi 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 abathuma awube umuntu njengabantu
khuluma la khuluma la ukhona khona apha khuluma la Manzini khuluma la sibili lizwane ukhona uthuma khona
zwanini babathuma thina lapha eZimbabwe siyashitheka la so nxa sihlupheka lapha ngifuna sikhule kuphela shuwa ngisawumna ngakwenjena ehofisini sasisizingeke kule nto emali sayezayenzeka sakaliboniyini ukuthi siyahlupheka siya phambili hhayi hayi hayi babathuma akube umuntu wesisini opheleleyo sathi sinjani okwesilayo kuyini sathi lilahleka ngaphi
babathuma mana akuphendule khonapho-ke Manzini babathuma sicela umphendule ngamafutshane sibili khonapho
baba Manzini uhlupho olukhona siyahlupheka kakhulu sibili elisihlutshwa lijaha leli elakojamisa leli eliyala ukuthi libambane nabanye khangela kade siyabani bakhona ekukhulumisaneni entweni leyodwa yi-Pollard bayakhulumisana bezama ukuthi kwakhiwe kodwa yena ulokhu ensara baba enyathela umgcile esemba phansi ukuthi ivela kwenzekani ukuhlupha wona okuzwayo lathi siyakuzwa ku-WP F even abakwe-MDC bayakuzwa baba nabasezinkonzeni bayakuzwa kodwa kungalungiseka kuphela nxa ngabe wonke umuntu uyabuya etafuleni afake umbono wakhe baba ngoba i-two cents zakho zona zane zombono lezami i-two cents zingahlangana baba ziba i-four cents kuba ngcono kuyathengeka manje ngingafaka ezami kuphela ezakho uyale lazo siyaba ngabantu bani baba singabantu besintu sonke sibili uhlupho lelu siyalibona kodwa lufuna ukuthi wonke umuntu aphathiseke ngalo singene sihlangane baba singabele ukuthi sibhenzela ngale ngisithi hayi mina yini ngenza lokho mina ngenze anti abona okunye futhi kumele ubaba akulangelele akusuke ukuthi nokuyayenzakala overnight baba ukudiliza kuthatha ilanga elilodwa kodwa ukuthi uyakhe indlela yana kuyathatha isikhathi baba yikho ubona lapha kulento leyo ngama-reform ama-reform lawa asiyonto ezavuka baba kusasa sokulungile khangela even iRwanda le esela sikhuma ngayo upresident Kagame usele almost 25 years ngene kupower elokhu enzama ukulungisa khona kade sibona izithelo zangkhona ungahlanyela namhlanje baba ungazuiasemasinisuuyakugeqa umumbe usuvuthile akusoze kwapha
kwayoyesiyakuzaphela
uloku uthelela uhlakula kuzande kulungi
hayi siyakuza kakhulu-ke babathuma baba Manzini lethemba lokuthi uzwile ukuphendulile khonapho singazi ukuthi ungathini nje ngamafutshane 10 seconds khonapho sinika abanye
ithubaazangazile ukuthi kathi la bademonstrathayo abanalungelo yini ngoba enikhuluma ngokuvulwa kwamashuku zabanye abantu abagijima ngezimoto endleleni yibo abale-right kamphendulanga laba abanye kuthiwa kabala-right yabona
I spoke to Akulu Manzeno.
Ilungelo, ngikhona umphendulo konabe.
Yeah.
Ilungelo lelo balalo eligcweleyo futhi elisupportwa iconstitution yethu yeZimbabwe. Balalo sibili. Kodwa sikutsho ukuthi ngabe bakwenza ngokuthula, ngabe awusezibona umuntu oza. Ngoba ngizana ngithi le noma sithi amapolice asebhinga manje ezebhinga ezinjalo ezifanisayo. Angiboni ukuthi lapho kusukela abantu bezihambela nje bengalimazanga umuntu bengenzanga lutho. Sesekele babona bekwenza, bedemonstrate, bakwenza kuhle, peacefully, asengisibone betshaywa kule 21. Kodwa lokhu abakwenza ngo-January 1 yikho sokwenzika abantu becina ukuthi asela mashuwa nanti kodwa pholisa akwenza kuhle yini.
Yeah,
ilungelo balalo eligcweleyo sinihle.
Hayi, siyakuzwa kakhulu-ke. Singazi ubaba uSibanda kumbe lokho kukhona ecingweni kumbe asekho ecingweni uDr Nkululeko Sibanda. Ngizokuthiwa ifoni yakhe iqumekile, so ke mavulasi akungene khona.
Aiwa, kune avo vachangobva kuphinda muchirongwa takusvika kwamvura yacheka makumbo nastatu kutarisa zvakawanda zviri kuitika munyika. Regai tingoverenga zviri kutaurwa nevari pano. Hatina vamakunganya Costa vari kuti ndifonereiwo mva vaisa namba dzavo. Mike tataura newe. Raymark Matiza has good evening. Raymark ataura zvakare. Fraser Chicks Nathan and I agree with the caller. Kana nini, I don't see anything chekuti ungarumbidzwa chakaitwa nemushakabvu vamugabe. Asendekera mwana wevhu ari kuti haasi kufara nezvataurwa nakola. Moyo mudzingo ari kuti let's demonstrate because Zano PF yatiurayira nenhamo. It's not easy kugara munyika isiri yako for more than 10 years. Makunganya Costa anyora zvakare. Pane vamwe vanga vakutukana pana patibvumire kutukana. Kana muine zvamunoda kunyora, tinoda kuti tema tisina kwatakarerekera, saka munhu wese anogona kuuya achinyora zvaari kuda asi hatibvumidze kunyombana. Sendereka mwana wevhu ndiye muwanga anyora zvekutuka, handisi kuzoti vari kutukana nani panapa. Crespo Tebe ari kuti I'm watching you from Gokwe. Kwakadiko kuGokwe uko? Vachuma motipawo mazwenyu ekupedzisira nokuti unfortunately vasibanda nhamba dzavo dzinenge dzadona. Hatisati tavharisa zvedu chirongwa chedu. Alo Vachuma.
Alo.
Taura yenyu mazwi ekupedzisira. Taura izvenyu.
Zvamina taura chedende izvi. Vana veZimbabwe vese vanodiwa kuti dai vari pano tichivaka Zimbabwe yedu chose. Kushamisa kubuda panze kwevanhu, at times vamwe vanhu havabude nekuti vashungurudzika, vamwe vanobuda nekuti vatsvaga magreener pastures, vamwe vanobuda nezvinhu zvakasiyana siyana. Look at China for example, it's doing very well, but world over you find a Chinese anyway, whether you're in Kenya, whether you're in Uganda, whether you're in Zimbabwe, whether you're in Uruguay. Unowawana vanochingotsvaka kungofamba havo vechitsvaka mamwe maopportunities. But anyway, pakugadzi nyika inoiyi pane problem for sure, and tinobvuma futi tese. The economy is not doing very well, but there are reforms that are in place that if we were patient enough to cultivate them and support them, they were going to come out in terms. Because in Zaika, what used to happen is something that we probably didn't realize as well. Tanga tagara pa populist policy steering. Vamugave vaitovagara pasi, even mafinance minister vake vatina maka vomuradza kuti mudhara panapa mari hapana, hatingaiti badhare mabonuses, vobvumira. Asi iye akasvika kuHarare aona vanhu anobva abva asvika uko achidi abva achidi aiwa mabonusi muchaapa vanhu tsvakai mari bedi zvotikuvadza ziyazi. But all in all, we still recognize him, he is our icon, and you cannot take away that from him. Look, let me tell you something. Hapana munhu asinga kanyi muupenyu, tinokanya tese. But it does not mean that we have nothing that is good as well. So what is good must be preserved. What is bad, yes, must be condemned.
Mr. Chuma, but thank you. Thank you very much.
If you say Zimbabwe, I won't ignore it. That would be total wrong history.
Yeah.
So, what is that? Yes. But unfortunately,
time is out, Babachuma.
Babachuma, there is no extra time, unfortunately, even though we know today is a youth day and we're trying to be youthful Gibbs today. But Babachuma, sorry, apana extra time.
Yeah,
go ahead.
Sorry, we're out of time and we have to leave it there. We thank our guests this evening, MTC Presidential Spokesperson Dr. Nkululeko Sibanda and Zanu PF Central Committee member Mr. Joseph Chuma. Thanks also to listeners and viewers who joined us tonight on Studio 7 Live Talk. Join us again on Monday. Selling off his gift to be in Washington, D.C. for the nice weekend.
I'm Marvelous Mtlanganya, who is saying, please don't forget to like, love, and share our VOA Shona Facebook page. See you next week. Have a great weekend.